Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC.
Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manera kana kavatereri tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wemuvhuro Gumiguru 31 2016. Mangaterera ku Studio 7 nepfenyero yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Last year pakaenda president of South Africa vakasaina agreement ye by National Commission which is the cooperation at the summit level.
Mutungamiri wenyika yeSouth Africa vaJacob Zuma votarisirwa munyika svondo rino.
Ndiwo mudzimu wedu watinoziva kuti uyu mukuru wedu ndosaka hembe dzaunoona dzose idzi ndinovata nayo kumbai. Kana mudzimai wangu akaona ndakapfeka hembe haagumbuke because anoziva kuti ndovakaita kuti zviite.
Nhasi tiri kutanga chirongwa chekuongorora utongo hwezano PF. Mutevedzeri wemutungamiri wenyika vari gurukota rezvemitemo vaEmerson Munangagwa vari kuSwitzerland kumusangano wekodzero dzevanhu. Ko Caps United inosimudza here mukombe weCastle Lager Premier Soccer League. Tererai nhau dzedu dzemitambo nhasi pano pa Studio 7. Iyi ndiyo mimwe yemisero yenhau dzedu dzanhasi. Hurumende yeSouth Africa nhasi yaburitsa mashoko ekuti mutungamiri wenyika iyi vaJacob Zuma vari kutarisirwa kupinda muZimbabwe nemusi wechina kuzoita misangano yekudyidzana nemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe. VaZuma vanonzi vachaenda nemakurukota akawanda anosanganisira gurukota rezvekudyidzana nedzimwe nyika Amai Maite Ngowana Mashavane, gurukota rezvekuchengetedzwa kwenyika Amai Nosiviwe Mapisa Nqakula, kozoti gurukota rezvemukati menyika vaMalusi Gigava, gurukota rezvekutakurwa kwezvinhu vaDipuo Peters uye gurukota rezvevashandi vaMildred Oliphant. Mukuziya nyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata munyori mukuru mubazi rezvekutyidzana nedzimwe nyika Ambassador Mike Bima.
Last year pakaenda president of South Africa vakasaina agreement ye by National Commission which is the cooperation at the summit level. So pane annual meetings alternative in South Africa and Zimbabwe. Saka isusu ndisi kuita inaugural meeting ye binational commission yake. Saka it starts at senior level, which started today. On Wednesday it goes to ministerial and Thursday it goes to summit level.
Misangano yakakosha zvakadii kunyika mbiridzi?
Yakakosha nekuti isu kuZimbabwe South Africa ndiyo greatest trading partner yetu. Tine zvakawanda zvatinoita navo, saka tinoitiratesa kuti tiite zvinhu zvatinowirirana maarea akawanda atinoshanda pamwe chete, izvo zvakaita transport, zvakaita infrastructure, health, trade, investment, zvese izvozvo zvatinoshanda pamwe chete kuti tione kuti tinganyanya kushanda sei pamwe chete kuti zvinhu zvacho zvibudirire.
Asi ka tiri kuona kuti South Africa ndo inenge iri kutengesera Zimbabwe zvinhu zvakati wandei. Zimbabwe ingaitawo sei papa kuti zvinhu zvemunyika zvakawanda zviendewo kuSouth Africa kwacho?
Zvinhu zvatinenge tichitaurana pamisangano yakaita saizvozvo ndo zvatinoita kuti tigadzire kuti tive tinoita benefit ese pakuita zvinhu pamwe chete.
Munyori mukuru mubazi rezvekudyidzana nedzimwe nyika Ambassador Mike Bima vachitaura parunari na Blessing Zulu weStudio 7.
Makateerera kunefenyuro yevanhu yeStudio 7.
Tiri kutefenyura tiri muWashington DC.
Munotibata pa 909 AM 4930
kana pa 6065 ne 15460 kHz pa shortwave.
Nhasi tiri kuparura chirongwa chinotarisa matongerwo enyika nebato riri kutonga reZANU PF. Muchirongwa chedu chekutanga, mutungamiri wenyika va Robert Mugabe, ndo vanonzi nevanhu vakawanda, ndo musimboti webato reZANU PF. Izvi zvinopa vamwe kuti vati, vaMugabe kana vasisipo bato iri rinenge rave mamvemve. Asi chii chinopa kuti vaMugabe vave munhu anoremekedzwa kudaro mubato reZANU PF? Mutoro wedu wenhau Arthur Chigoriwa anotipa nyaya inotevera.
Ako kambo kanonzi nyatsoteerera unzwe kutonga kakaimbwa nembare chimurenga kwaya kachitsigira mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe. Asi nzimbo dzekukudza vaMugabe hadzina kutanga iko zvino. Kana munguva yehondo izvi zvaiitwa sekuremekedza vaMugabe. Zvisinei kuti vakwegura, nhengo dzebato dzinoti kuti ZANU PF irambe iri zvairi yakabatana yakasimba ndivaMugabe. Mudzimai wavaMugabe, amai Grace Mugabe, vanoti kana zvichibvira vaMugabe vangatotakurwa mubhara asi vacharamba vari panyanga.
Takati inini Mugabe, tiri kumugadzirira special wheelchair yokuti kana akutadza kufamba tichamuisa muwheelchair achiti tienda naye kurhadhi. Nokuti zvinoitika pasi pana. Hapana chinomboshamisa ipapo. 100 years ari pachigaro. Kokutye. Munoziva isusu takambofamba. Inga takaona dzimwe nyika dzichitungamirirwa nevasingaoni. Zvino vaMugabe vedu vanenge vachiona even vakaita bofuchero vachitaura. Tinongoti navo neuchea. Madzongwe. Iwe uri pamberi tichipusha uchea.
Murongi wemisangano muZANU PF vaSevhi yakasukuwere vanoti vaMugabe ndivo zitete guru mudzimu wemusangano.
Ndiwo mudzimu wedu watinoziva kuti uyu mukuru wedu. Ndosaka hembe dzaunoona dzose idzi ndinovata nayo kumbai. Kana mudzimai wangu akaona ndakapfeka hembe haagumbuke because anoziva kuti ndovakaita kuti zviite.
Izvi zvinotsigirwa negurukota rinoona nezvedunhu reMashonaland Central vaMatendina vanoti vaMugabe ndivo mudzimu wenyika sezvo vakamiririra nekusunungura vanhu vatema munyika.
Sekuziva kwataa kuita ana Shegu Veira tichivakwidza nevamwe vakuru ana Karl Marx nevamwe vana mao ndo vana Mugabe va midzimu yenyika.
Mumiriri weparamende muChegutu vaDexter Nduna vanoti vaMugabe havasi gamba remuZimbabwe chete asi gamba reAfrica nepasi pose.
Not only an icon muZimbabwe asi Africa yose nepasi rese. Paripo nguva yavakabata zvigaro zviviri vari umwe chete cheSADC necheAfrica Union.
Vanduna vanoti chinhu chichaita kuti zita ravaMugabe rirambe richitaurwa pasi rose inyaya yavakaita yekupa ivhu kuvanhu vatema munyika.
VaMugabe vakabva vaita iyo inonzi Agrarian Reform Program ya2000 yakaita kuti ipaite donzo rekuti mutemo ngautevere vanhu vanga vatoenda kunotora upfumi hwavo land muna 1999.
Sachigaro wemadzishe munyika, vaFortune Charumbira, vanoti vaMugabe ndimambo mukuru, uyo anozivikanwa nekuda runyararo munyika make. VaCharumbira vanoti vaMugabe vanobatanidza vanhu vose munyika, kwete zvedzimwe nyika dzine hondo yemarudzi.
Mambo wega wega basa rake, ndirokubatanidza mhuri dzake nevanhu vake vose, asingarwisanisi vanhu. Asi vazvandoona muZimbabwe nhasi, kana mune mutungamiriri anenge achizvigona, vamwe vanhu havazivi kukosha kwazvo nokuda kuti anenge achizvigona. Ukaona dzimwe nyika kusina vanhu vakabatana muAfrica muno, tine nyika iko zvino dzaunoziva kuti ukaenda kuSomalia, ukaenda kuSouth Sudan, ukaenda kuCentral African Republic.
Kuremekedzwa kuri kuitwa vaMugabe uko vamwe vanoti kutyiwa kunoonekwa zvakanyanya muZANU PF sezvo pasina anobuda pachena kuti anodawo kutonga nyika ino. Mumwe wevatevedzeri wemutungamiri wenyika vapfekezela mupoko vanoti havatomboroti vachitonga. Aya ndiwo mashoko aigaro taurwa namuchakabvu Simon Muzenda. Vamupoko vanoti havashuwire kutonga chero vaMugabe vari vapenyu.
We the leader who is leading us. Isisi totevera chete. We wait for instruction. As he said, undatumwa na president. Inini handina office kaini. 76 years. At 76 ndagara. I'm a vice president. What more do I want?
Asi vadina vanoti gamba harife vachiti bato rezanu PF rinoenderera mberi kunyange vamugabe vasisipo sezvo dzidziso yavo ichamutsa mumumiririra akaita saivo.
President vagurumu vanhu vakawanda varipo nokuti tinotaura kuti gamba harifeka saka ne maprinciples neideology yavari kusiya mune vanhu hapashaya anobuda mumwe mugabe mudiki wenyika. Ndosaka uchiona ini chikomana chichidiki chinomurwa zvacho ndakapuwa mukana wokunge ndiri miriro wamugabe. Saka vanhu vanotaura kuti no hapana succession, hapana chii, hapana clear policy. Nyika inongotongwa nemadhara kuisi tiri kuitei vana vadiki takapuwa mukana ungazvibvunze ipapo. Ndosaka tiripo ndingadai ndisiri miriro wavo sagavena naminister of state nokuti basa iroro unenge wakatomirira iwo kuprovince.
Vakasukwere vanoti vamugabe vacharamba vachidiwa nevanhu sezvo vakaita semukakao neromba zvisinei kuti vaita zvakaipa sei nekuti zvavakaitira nyika ino zvikuru.
Vamugabe ikrimora mukaka wapamusoro unoona mukaka unosiyana kune mutuvi ndovanotsvangirai vaya koya cream de la cream cream yepamusoro ndovamugabe manje.
Vamugabe vanodiwa zvakanyanya mubato mavo zvekuti dzimwe nhengo dzave kutovanamata vachiti ingirozi yakatumirwa kuvanhu vemunyika namwari. Muumiririri weHighfield West muparamende vapsychology Maziwisa vanotungamira mukuimbwa kwerwiyo Gabriel pamusangano wakaitwa nebato ravo kuNorton. Vamugabe vanorumbidzwawo zvakanyanya nezvizvarwa zvedzimwe nyika vachiti ndiye mutungamiri chete mudunhu reAfrica yose akakwanisa kupa vanhu vake ivhu rakarwirwa munyika dzakawanda. Vamwe munyika vanoti chiitiko chekupa vanhu minda ndizvo zvakaita kuti munyika muve nekushayikwa kwezvekudya. Asi vamugabe vanoti zvirango zveupfumi zvavakatemerwa nenyika dzekumawirira ndizvo zviri kukanganisa upfumi munyika. Ndakamirira Studio 7 muchinoi ndini Ata Chigoriwa.
Musakanganwa kuteerera chirongwa ichimangwana apo tichange tichitarisa mitemo yadzikwa nebato rezano PF mudare reparamende. Mutevedzeri wemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vari kupinda misangano yekodzero dzevanhu inonzi Universal Periodic Review inoitwa nebazi reUnited Nations Human Rights Council. VaMnangagwa vanoti vakagadzirira zvikuru musangano uyu uye Zimbabwe iri kupinda mugango nemusi wechitatu. Mamwe masangano akazvimirira oga akaita seZimbabwe Lawyers for Human Rights neHuman Rights Watch ari kupindawo misangano iyi. Mukuzeya nyaya iyi, Blessing Zulu Studio 7 abata vade vamavhinga vanhu vachipanga mazano musangano reHuman Rights Watch ava vari kuenda kumusangano uyu.
Misangano yemaperiodic review yakakosha pakuti nyika dzese dziri pasi pebumbiro reUnited Nations dzinenge dzichizvipira kuti dzivhenekwe nedzimwewo nyika kuti vaongorore kuti maringe nezvekodzero dzevanhu vakamira papi pamitemo yavo nepamaitiro avo. Saka zvinokosha kuti kana nyika dzichizvipira kuti zviitwe izvi vanhu vese vanenge vaine nhuna nezvichemo vanenge vachizvipira vachikurudzirawo nyika idzi kuti dzigadzirise dzisimudzire pakati nepakati nepakati. Saka tinoona kuti senyika yeZimbabwe ndiko zvinenge ichienda pamberi pedzimwe nyika ichitaurawo kuti yakatora matanho api kusimudzira kodzero dzevanhu mukati menyika. Vemasangano akazvimiririrawo sese tichitaurawo kuti kwete apa maita musiya paduku apa dai madai mubumbiro dai madai pamitemo dai madai madai kuti kodzero dzevanhu dzinyatso zvadziswa.
Asi zvatiri kunzwa kakobva kuhurumende iri kuti iyo iri kutogona kuchengetedza nyaya dzekodzero dzevanhu semasangano akazvimirira oga muri kuona sei?
Ndo pane dambudziko mukoma Zulu pakuti hurumende yeZimbabwe nedzimwewo nyika havachatori mukana wepeer review semukana wekusimudzira kodzero mune chokwadi vava kutora semukana wekubata vanhu kumeso.
Vade vamavhinga vanove chipanga mazano musangano reHuman Rights Watch vari parunare muJohannesburg, South Africa, naBlessing Zulu Studio 7. Gurukota rinoona nezvemukati menyika Dr. Ignatius Chombo nasi vazivisa kuti mapurisa eZimbabwe Republic Police ave kutenga michina yechizvino zvino kana kuti makombiyuta uye michina iyi ichabatanidza mapurisa nemamwe mapazi ehurumende uye ichaitawo kuti vanhu vakwanise kubhadhara mafainda avo vachishandisa makadhi avo ekumabhanga pamapoint of sale kana kuti maswipe machines. Ivan Chifera anotipa nyaya inotevera.
Vachombo avange vari kupa humbo pamusoro pekuwanda kwemapurisa ave kumira mumigwagwa kukomiti yeparamende inoona nezvekutakurwa kwezvinhu vati kushandiswa kwemichina kuchaderedza nyaya dzeuori kumapurisa uye vaiva nemhosva dzekusabhadhara matikiti avo mumigwagwa nedzimwe mhosva vanenge vave kubatwa nemichina iyi pamaroadblock. Vachombo havana kutaura kuti vachashandisa mari yakawanda zvakadii pachirongwa ichi uye vese vane mafaindi, mitero kana marezinesi havasina kubhadhara vanenge vave kubatwa nekubhadhariswa mari idzi.
But michini iri kuuya inenge ichidyidzana nekunotorwa marezinesi, inodyidzana nekunobhadharwa mitero yemota, inodyidzana nelocal authority kunogara mota, inobva yadyidzana neZBC ne kana kwese kwausina kubhadhara ukasvika nawo paroadblock yamataura yeye hauchagona kupfuura.
Vachombo vatiwo vanoziva kuti pane vamwe vanoshandisa migwagwa vane katsika kekutiza mapurisa vakati vanhu vakaita seivava vanenge vasakwanise kudarika pamatoll gates kudzamari vabhadhara mari dzese dzinenge dzichidiwa.
Kana pagoni zvenga mapurisa vaenda nenzira yekuseni zvavanoita zvenhu vanondosvika kuseni unoenda nawo pausingagone kunzvenga.
Nhengo dzekomiti dzavo dzavachombo kuti hadzisi kufara nenyaya yekuti mapurisa ave kumira mumugwagwa pese pese achibhadharisa vanhu mafaindi ipapo ipapo kana kuti maspot fine vachiti zviri kunze kwemutemo. Asi vachombo vati zvese izvi zviri kuitwa nemapurisa zviri mumutemo uye vati mamaroadblocks anenge asiri emapurisa asi kuti anenge achiitwa nemamwe mapazi kana makambani ehurumende awo asingabvumidzwe kumira mumugwagwa ari ega akaita seZBC. Zvichakadai vachombo vati bazi ravo richaongorora nyaya yekuti mutevedzeri wemutungamiri wenyika vapelekezela mboko vakaburisa muchitokisi vamwe vakuru vakuru vebhodhi rekuzinara vainge vasungirwa nyaya dzeuori. Sachigaro vekomiti yevadexter nduna vakurudzira vachombo kuti vaite sekutaura kwavo vachiti vanoita nemakurukota anouya kuparamende achitaura zvinhu zvaasingazoiti. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Ivan Chifera.
Rimwe sangano rinorwisana neuori reAnti-Corruption Trust of Southern Africa rinoti mutemo wekurwisana neuori wakasainwa nemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe svondo rapera hauna zvikuru zvaunobatsira sezvo kuine mimwe mitemo yakadzikwa kare isiri kuteverwa mukurwisana neuori. Vanoona nezvekufambiswa kwemabasa musangano iri vaAlois Munyaradzi Chaumba vanoti ichiri kudiwa muZimbabwe pari zvino kuremekedzwa kwemitemo iripo inorwisana neuori kwete kudzika mumwe mitemo isina anotevera. VaMugabe vakasaina nechishanu chapfuura mutemo wePublic Finance Management Amendment Act uyo unopa masimba kumapoka anochengetedza mutemo pamwe nekurwisana neuori kuti asunge pamwe nekukanda mujeri kwemakore anosvika mashanu vakuru muhurumende vanenge vabatwa vachiita zveuori. Ngatinzwei hurukuru yataita navachaumba pamusoro penyaya iyi.
Chekutanga tinofanira kuziva kuti kune mitemo yakawanda kwazvo yakapaswa neparamende yeZimbabwe uyezve nemapazi ehurumende anorwisa uori. Asi mapazi iwayayo haanyatsosimbiswe kana kuti panoda kuti aite basa rawo. Kurukuru hwacho hurumende hunenge husina shungwa yatotiva muchirungu yapolitical will kurwisana nedambudziko rechi reuori. Saka kusainwa kwemutemo iwoyoyo kungowedzerawo zviripo nechekudhara asi zvombo zvokukwanisa kurwisa uori zviripo.
Chii chiri kuita kuti pashayiwe simba kana hanya rekuzoshandisa mitemo iyoyi?
Vari kuzonzi vabuda nenyaya dzeuori iyoyo zvavanenge vawana zvacho izvozvo havadyi voga, vanodya nevakawanda vari kumusoro nevari pasi pavo nevari kumativi kwavo. Saka vanotya kuti vakangobata umwe chete anokwanisa kufumura gure kuti aiwa ndoita zvakati nananhingi vakaita zvakati. Saka munoona ipa kana pakadaro panonesa. Saka ndo zvinonyanya kukonzeresa kuti pashayiwe kwehanya dzokunyatsurisa ukona kuti vese vari kumusoro ikokoko kae vakananzva huchi hwacho hwoyoyo. Saka zvinonetsa kuti vasungane.
zvamunga kurudzirawo vana veZimbabwe zvii vachaumba nekuti nonzwa vamwe vari kutaiwa panogona kuitwa inonzi citizen arrest kana pakanga pawanikwa mumwe anenge aita uori
chikuru chandinongangokurudzira ndechekuti isusu senyika ngatipei mukana kune mapazi ehurumende anofanira kuti aite basa nomazvo asina kuti anombunyikidzwa sezvakafanana nemapurisa vacho varikuda kuti vaite tsvagurudzo idzodzodzo kana kuti ongoro idzodzodzo zvinozongova chinzi munhu ari pakati pekuita basa iroro achinjwa aindosoka kati
avanga vari vaAlois munyara dzichaumba vanoona nezvekufambiswa kwemabasa musangano reAnti-Corruption Trust of Southern Africa vari parunare kunyanga nestudio 7
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
Makateerera kunepfenyuro yevanhu yestudio 7 tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Munotibata pa-909 AM, pa-4930, kana pa-6065, ne-15460 kHz pa-shortwave. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Kubva pakaziviswa navaDonald Trump kuti vangangokwikwidza zvichabuda musarudzo dzemutungamiri wenyika muAmerica dzavanoti dzakabiridzirwa kare, pave nekushushikana kuti zvinotaurwa nevezvematongerwo enyika izvi zvinogona kukonzeresa mhirizhonga musi wesarudzo, izvo zvaita kuti vakuru muhurumende vakawanda muAmerica yose vagare vakagadzirira. Makateerera kunepfenyuro yevanhu yestudio 7 tiri kutepfenyura tiri muWashington DC.
Vakawanda vatataura navo vakaita sava Gilbert Tigere vanoti kuratidzwa kuri kuitwa vari kukukwidza musarudzo idzi pachivhitivhiti kunopa Zimbabwe chidzidzo chakakosha zvikuru pakatariswa nyaya yekupamukana.
Bazi reUnited States Agency for International Development kana kuti USAID rakazivisa mwedzi uno kuti riri kuwedzera chirongwa charo chekubatsira vanasikana muTanzania kuti vawane dzidzo yemhando yepamusoro. USAID inoti iri kunyorerana chibvumirano neGlobal Affairs Canada chinonzi Let Girls Learn kuwedzera homwe yekubatsira vasikana ava. Kubva zvakaparurwa chirongwa ichi, America yapa Tanzania mari inosvika mamiriyoni mazana. America inoshandawo nemamwe masangano akazvimirira kuita izvi. Chirongwa chemuTanzania chinozikanwa nekuti washe wasome kana kuti regai vadzidze. Chirongwa ichi chinobatsira vasikana vari pakati pemakore 10 nematanhatu negumi nemapfumbamwe uye chakanangana nematunhu akaita seArusha neMara. USAID inoti inofara nekubudirira kwechirongwa chavo uye yakazvipira kuramba ichibatsira vasikana. Aya anga ari mashoko anotaura pamire hurumende yeAmerica pane zviri kuitika muTanzania.
Tinotenda Marvelous nemashoko avatipa ezviri kuitika muTanzania.
Vatereri, hechine ichiziviso chakakosha. Pazvirongwa zvichaparurwa kwenguva pfupi pfupi panguva yesarudzo dzemutungamiri wenyika yeAmerica panepfenyuro yenyu yeStudio 7. Zvirongwa izvi zvinotanga musi wechipiri mbudzi 8, 2016. Nemusi wechipiri mbudzi 8, America inenge ichivhota musarudzo dzakakosha zvikuru munhoroondo yenyika iyi. Musakanganwa kuona nekuteerera zvirongwa zvedu zvatinenge tichitepfenyura tichikupai pfungwa dzevamwe vave kugara muAmerica avo vakabvawo kuAfrica nedzimwe nyika. Tichange tiine vatori venhau veStudio 7 kunzvimbo dzekuvhotera muWashington DC munguva dzemasikati. Panovharwa urongwa hwekuvhota uhu na8 pm manheru panguva dzekuAmerica, tichange tiine vatori venhau kumuzinda waamai Hillary Clinton vemaDemocrats navaDonald Trump vemaRepublicans kuNew York. tichange tichikupai nhau dzinenge dzichiitika paredio uye paFacebook yedu yeVOA Shona. Nyanzvi munyadzi zvematongerwo enyika dzichange dzichipawo pfungwa dzadzo pane zvinenge zvichibuda musarudzo idzi. Musi wechipiri paredio tinenge tiine special live talk program manheru kubva na11 PM kusvika na12 PM munguva dzekuAmerica usiku, kana kuti na5 AM mangwanani kusvika na6 AM mangwanani panguva dzekuZimbabwe. PaFacebook page yedu tinenge tichikupai zvinenge zvichibuda musarudzo chiripo ripocho. Musi wechitatu mbudzi 9 tine chimwe chirongwa chemusi uyu chete chete, kana kuti special program chatichatefenyura chiri chelive talk. Icho tichatefenyura kubva na10 mangwanani kusvika na11 mangwanani nguva dzekuAmerica, kana kuti 4 PM kusvika 5 PM nguva dzekuZimbabwe. Manheru yechitatu musi wa9 mbudzi tichange tichikupai zvinenge zvabuda musarudzo idzi munhau dzedu dzemazuva ose paStudio 7 kubva na7 manheru kusvika na8 manheru nguva dzekuZimbabwe, uye tichange tichikupaiwo chirongwa chelive talk na8 PM nguva dzekuZimbabwe.
Makateerera kunepfenyuro yevanhu yeStudio 7 tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Munhau dzemitambo, Castle Lager Premier Soccer League yazivisa nhasi kuti mafinals emakwikwi echibuku Super Cup pakati pengezi Platinum neFC Platinum kuBaobab Stadium nemusi wemugovera ndo paachatambwa. Zvichakadaro, chikwata cheCapes United chadongorera mumhango memukombe weCastle Lager Premier Soccer League. Kwasara mitambo miviri kuti mitambo isvike kwamvura yacheka makumbo, Capes United yave nemapoints maviri pamusoro peFC Platinum. Mutoro wedu wenhau dzemitambo Michael Kariati anotitaurira kuti makwikwi aya amira papi.
Capes United yave ne 57 points, FC Platinum 55 points, Highlanders 53 points. Asi vamwe vatambe maGreen Machine vanoti pachiri nemutoro mukukutu vachiti ivo vachapemberera chete kana zvichinge zvaitika musi unopera mitambo. Mutevedzeri wakaputeni wemaGreen Machine Steven Makatuka anoti pamutambo wokugumisira ndipo pavachaona kuti vatora here mukombe weleague uyu.
It's not over until it's over. Tinotora pagame rekupedzisira ndopatotaura kuti tatora.
Dynamos yave pachinhano chechina mushure mekurova Mutare City Rovers 2-0 ndokuenda pamusoro peZPC Kariba iyo yakadamburwa 3-1 neBlue City muBaba Field Stadium. Chikwata chine mukombe uyu cheChicken Inn chakatora zvekare mapoints matatu mushure mekurova Homine 1-0 panguva iyo Border Strikers yakaita mangange 0-0 netriangle mudhubula vadzimu. Border Strikers yakatobuda kare muPremier Soccer League asi ingangobatana nezvimwe zvikwata zvitatu, Mutare City Rovers 26 points, Cholocho Pirates 26 points, nechimwe pakati pechapungu 31 points, Wange 35 points, netriangle 35 points. Mushure mekunge veZipa Council mukupera kwesvondo vakaputsa chibvumirano icho vakamboita chekuti kubude zvikwata zviviri kubva muPSL. VeZipa Council ava vave kuti kubude zvikwata zvina. Ndakamirira Studio 7 muHarare. Ndini Michael Kariati.
Mune imwe nyaya, kambani inobika dore yeDelta Beverages nemusi wemugovera yakagocha nyama zvinonzi zvinogona kupinda munoronda. Panonzi pakadyiwa nyama inosvika uremu hwemakirogiramu zviuru gumi nezviviri, uye vaimbi vakaita saOliver Mutukudzi, Amaro Brown, Killer T nevamwe vaitandadza vanhu. Vateereri, musakanganwa chirongwa chedu cheLive Talk na8 PM apo tiri kutarisa nyaya yeutongi hwezano PF zvichiburikidza nechirongwa chatakupakurirai nhasi chinotarisa zviri kuitwa nebato iri kuti zviri kubatsira sei nyika. Sezvo nguva yedu yapera, regai titarise musoro yenhau dzanhasi. Mutungamiri wenyika yeSouth Africa vaJacob Zuma votarisirwa munyika svondo rino. VaEmerson Mnangagwa vomirira nyika kumusangano uri kuitwa kuSwitzerland pamusoro pekodzero dzevanhu. Tabva tashwa kumagume echirongwa chedu anokuoneka nemufaro semazuva ose. Ndini wenyu Jonga Kandemiri ndokusiyemena mutungamiri Nkomo.